manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaJoe Biden vanokunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyadze matongerwo enyika dzinoti vaBiden vane mutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa navaDonald Trump mumakore mana ayo vanga vari mutungamiri weAmerica. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vaKenneth Dinah. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ndichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica zvichitevera kukunda kwavaita mudunhu rePennsylvania. VaBiden avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa vatora zvigaro makumi maviri zveElectoral College zvemudunhu remuPennsylvania. Ndokuita zvigaro zvinodarika mazana maviri nemakumi manomwe vachidarika zvigaro zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri wenyika. VaBiden vakunda mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump avo vakabuda pachena kuti vari kupikisa mumatare maverengerwo akaitwa mavhoti mune mamwe matunhu emuAmerica. VaBiden vachaitwa mutungamiri weAmerica wechimakumi mana nematanhatu apo vachagadzwa zviri pamutemo munandira gore rinouya. Kukunda kwavaBiden kunoreva kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kupinda munhoroondo yekuva mudzimai wekutanga uye ari mutema kuva mutevedzeri wemutungamiri munhoroondo yeAmerica yose yemakore mazana maviri nemakumi mana nemana. VaBiden vakashanda semutevedzeri wavaBarack Obama kubva muna 2009 kusvika muna ndira 2017 apo pakatoreswa vaDonald Trump mhiko yekuva mutungamiri mutsva wenyika mushure mekukunda amai Hillary Clinton musarudzo yakaitwa muna mbudzi 2016. VaBiden vakashandawo senhengo yedare reSenate kwemakore makumi matatu nematanhatu. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paDeVry University kuOhio, Professor Elliot Masocha, vanoti vaBiden vakatarisana nemutoro mukuru wekugadzirisa zvakawanda munyika pamwe nekunze kwenyika zvavati zvakavhiringwa navaDonald Trump. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuti ruzhinji rwaAmerica rwuri kufara, ruzhinji rwapasi rose rwuri kufara zvekare nokuhwina kwavaJoe Biden tichitarisa utongi hwavaTrump kwamakore mana apfuura kuti hunenge hwanga husingaenderani noutongi hunotarisira pasi rose hwupurezidhendi nenyaya yokuti munhu wanga achizvidiye ndotarisa America kutangira zvose nokusanziva kuti hakuna nyika ingasumukira zvakanyanya kana isina shamwari. Saka munhu wanga asingasimbisi ushamwari nedzimwe nyika dzokunze achizviita sokuti ndini ndinogonera maamerican ose. Saka zvinobva zvandaita kuti kune dzimwe nyika ndavabvawo maamerica muno vasavafarira vaTrump. Saka vanhu vari kufara chaizvo muamerica vari kuzara mumarodhi vese vachifara. Zvekare chimwe chiri kufadza pasi rose neamerica ndechekuti mutevedzeri waBiden mudzimai ari mudzimai kudero mudzimai wechitema akazvarwa navabereki vavari amai vokuIndia baba vari vokuJamaica zvisati zvamboitika munhoroondo yematongerwo enyika yeAmerica.
Tichitarisa iko kukunda kwavaBiden tingati here vanhu vavavhotera nokuti vanovada?
Vanhu vavhotera vaBiden nokuvada noutsiko hwavo pamwe chete nokuti havana kunge vambonyepa vakabatwa sezvakaita vaTrump. Saka tiga yatiotia image ya America, umiro ya America, payanga ya kabatwa na Trump, waka usika fadzivani wakawanda chose, kanga havo munu ma America, kanaba lumuku mzivani utarisi na America, pamsoro soro, haivu unakutiku, chii, chirukui tika kutivani wa America, wanga saru za munu unonye pa kudai, munu unozi kuja kudai, munu unotarisi na wako pasi za kaita tujisi, kwa kusaru za kwa hitaba Biden, Rudolf wa America kukuti ava Biden wacha kwa misa kutosira America pachizibu chayo pasirose pamoche denu kushanda na wangu mwote nukukuta fungwa za kafia na yetineza wa Biden itutu kote kufamba wa chichuka wanyo
Mataura nyeye kuti wa Biden wacha kwanza kubatanza nyika ya America ni zimwe nyika pamoche tone zisharo za America kutishibatan wanga ita ishi ni mtu wa upi tuchona kuti makurema na atonga wa Trump ano kuna wanga hato zikawo mizi mune wame wana
chukutanga cha wano kwa nacha kuita kupromisa wano la America kutindi change diri mutunga miriri wama American uose anga wama Republican anga wama Democrat zilo wa zilo za wakata ura wawaiti bete wa chukukitana na wati Trump kuti inika na jawa mutunga miriri ni chava mutunga miriri wawano uose kwete kuti mutunga miriri wa indi na wati Trump blue state red state aiwa saka izo zo chete chivimbi so icho ucho chino vachapa wani chivimbo wama America kutichashanda na wati uose sekare wa Biden mwa gara mnyeze politics kwe makorano kwa na makumi mana bari masenator wano zikami wa kushanda na wano kumapato yese wano zikami wa mga wachikuta fungwa za mamu wano tinoku na ongezaka pesa na netamu
kuhu ya nye mambo bata mchatanga kutawara Profesa Masocha iye kusaruzwa kwa amai Kamala Harris se mutewedzeri we mutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga zvii zvitsva zvingauyiswa nedanho iro riri kuti America yava nemutevedzeri wechidzimai
zvitsva zvingauyiswa zvakawanda asi chihombe hombe chingauyiswa chimiro chamadzimai muAmerica napasi rose chihombe chingauyiswa zvekare kuzviona kwavanasikana vechidoko kuti vanogonawo kusumuka vakabudirira pasi rino pamwe chete nokuonekerwa kwavatema vari muno muAmerica zvekare chimiro cha my Harris yo chimiro cha America America inyika yama immigrants wakabwa kwa kasiyana siyana chaka kichimona my Harris tinona tukumona kuti ndiri wa America kayaka mbira panama isinga saruti kutunofa kupi isinga saruti kuti urumu kazi kana kuti urumu rume kana kuti uriwe pati ipi kana kuti pati ipi
nyanzwi munyedze matengerwe yenyika uye vari mudzidzisi pa DeVry University ku Ohio Professor Elliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe wevanhu vanochengetedza papurazi raPhilip Chiyangwa Recitrus Farm riri pedyo nechinoi Afanasi Mangwanani mushure mekuruhwa zvakaipisisa nemusi wechina nevagari vari kubviswa papurazi iri. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vachaustera chera ava vaishandira kambani ye National Eye Security iyo inochengetedza parazi ravachiyangwa vafanhasi mushure mekurohwa nevamwe vevanhu vari kubviswa papurazi iri vachinzi vagere zvisiri pamutemo. Vachitsanangura zvakaitika mukuru wekambani ye National Eye Security Valoid Baera vati pane mutongo wedare wakapuwa wekuti vanhu ava vabvi papurazi iri. Asi vati vanhu vakabviswa ava vari kugara mumakomo akapoteredza purazi iri vakauya vachiimba nziyo dzehondo vachida kudzoka papurazi mushure mekunge vabviswa nemapurisa. Vabhaera vati mapurisa avo kusanganisira mufi vakaridza pfuti katatu mudenga asi vagari ava vakaramba vachienda kumapurisa vakavatorera pfuti ndokurova mapurisa matatu zvakaipisisa. Vachera-chera ndimumwe wevanhu vakarohwa ndokuendeswa kuchipatara chikuru chemuchinoi uko vazofa nhasi mangwanani.
Rupure remasetlers, more than 200. Vasvika padhuze ndobva vanovasvika kurwa nemi ngati chicha muri kuda ndobva kuramba chikanda matombo. Then ndobva vaitwa morning shot, I think up to 3 or 4 morning shot. Saka vanhu vakabva vatanga kuattack. Vatanga kurova saka vanhu kurova magadzi akatiza vabatwa vatorwa pfuti vavarohwa bedi vazosiyaipa kuti yakera chera
Vapa era vati kunyange mapurisa avo aikwanisa kupfura vanhu ava haana kuita izvi achichira kuuraya vanhu vakawanda.
Izvo vanhu vekubaigona nge vaine simba rokupfuura munhu vekuvapfuura kuridza firearm again, but they have to fall. Vakateedzera mutemo wetha morning shot vanhu vanoita scare away, but they insisted vakaenda vakanotora futi and they harm.
Vachiyangwa vati vanhu ava vari kuramba kubva papurazi ravo nekuti vari kubhadharwa nevavengi vavo vezvematongerwo enyika. Vavati ndiva Last Sauramba navaFinias Makumbe.
One of them is the central committee member in Makunde, and in aspiring MP. Sauramba and Makumbe are at the core of all the fucking confusion that has now found here.
Mumwe wacho inengwe central committee, mumwe aida kuwe nengwe paramende, matambudziko aya ari kukonzerwa na Sauramba na Makumbe.
Asiva Sauramba vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata vaMakumbe avo vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Mutauri wemapurisa muMashonaland West vaIan Kowera vati vanga vasati vaziviswa nezvekufa kwavacherachera, vachiti nyaya dzekuridzirana pfuti nekurovana dzainge dzave mumatare, nekudaro havana chekutaura. Nyaya yekuti purazi reCitrus nderani yave nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. Asi vachiyangwa vati vakapiwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba. Asi kusvika pari zvino havasati vapiwa tsamba idzi dzakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuro yechinhu yekumatare, vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa ravakanyorera kuti vapiwe muna 2016. Purazi iri rakakura mahekta zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemanomwe, kana kuti 3447 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara ivo kuPennsylvania, uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwaluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti mati muchange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndiri kuda munhu anobatanidza vanhu, nokuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika dzekusasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndiona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi, uyezve achagadzirisa chirwere chichanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emademokrats nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havasi kunyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita utachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatsochitarisira pasi, asi icho chine simba. Saka ndiri kuona kunge vanhu vemadhemokrats vari kuchitora sekutorwa kwachinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira, chinoda kugadziriswa, chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotimwa mamasks, maface covering, anoita kuti tisakosorerane kana kutaurirana. Nekuti vanhu vagare vakapasanuka vachiteerera mutemo kuitira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu.
Tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndoimwe iri kunetsa nenyaya iyeyava kuti yeva poteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika. Imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota, muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei, zvakamira sei?
Ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuwa kurudziro yavo zviri pamutemo, noti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo.
Tombotarisa kuti imo muno muAmerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe. Pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa? Uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri woumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden. Izvi makazvitambira sei?
Ndinonzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira. Zvinokurudzira, zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariro yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi yepamusoro kana uchida. Uyezve chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana healthcare, ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti healthcare ive iri right not privilege, kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa. Ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware, nokuti tinozoenda taakunofa, taakurwarisisa, saka hatikwanise kurapika kana COVID kakubata hakwazokwanisa kurapika nenguva, nokuti unenge uchirwara kare.
Tombotarisa zvimwewo imi semadzimai, muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota?
Tiri kushandisa maWhatsApp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota, handei kunovhota, souls to the polls, handei kunovhota, vachitaura kuti aa vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandutse zvinhu.
Vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda. Imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yeCOVID-19 parizvino pamuchaenda kunovhota?
Ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer, plus ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetsi ndive ndiri mumwana wokwanisa kusvika kana kuma5 AM chaiko mambakwedza.
Imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei?
Ndezvakaitika mugore ra1916 nokoment, vati Mwari vachati vandudza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevarairidzi pamusoro pekuramwa kwavari kuita mabasa, uye matano anonzi ave kutorwa nehurumende ekuti vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita avo vachizotorerwa matano pashure. Asi hurumende iri kuti iri kugadzirisa matambudziko evarairidzi kuburikidza nemari dzemihoro dziri kunzi dzakawedzerwa kusvika pa18,000 Zimbabwe dollars, iyo yakaziviswa negurukota rezvevashandi vaPaul Mavima vachitaura vari mudare reparamende nemusi wechina. Kuti tinzwe pamire varairidzi panyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadi vaJonga nevateereri vari kuteerera iye zvino.
VaMajongwe, mungatiudza kuti makatambira sei dano rakaziviswa nehurumende rekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita pasi vachizotorerwa matano?
Chikuru ndechekuti ngazvibude pachena kuti varairidzi vari kutadziswa kuenda kubasa nehurumende, kwete kuita sekutaura sekuti varairidzi vari kutadza kuenda nekuda kwavo. Zvatagara tichingotaura kuti haiwa mwoyo unoda, asi humwe iri kuramba. Nekuti tikadzimara tabuda ipapo taitaburisa pachena kuti kutadza kuenda kwevarairidzi kuenda kubasa hakusi kuti strike, asi kuti pachirungu inonzi incapacitation, kuti hatina zvikwanisiro zvokuti tiende kubasa. Zvakafanira kuti wandi tienda kuhange unotakura marasha. Ndokuudza kuti handina mari yekuti ndisvike kana pachegutu. Mari yavandipa yoperera munotoni. Wonditi ndinda kuti enda kuhange nekuti ndinda kuti enda kuhange. Toti pei amatipa kana mari yamatipa inoperera pana manyama. Saka hatisi kuwanza kuenda kuhange. Wondiledza kubasa kuti ndichaja kuti ndakakuti enda kuhange ukaramba. Risiti yebhazi ndinayo inoperera pachegutu apa. Inoperera panotoni. Risiti yechikafu chavandipa ndikangosvika panotoni handichatogoni kana kutenga half bread. Saka kuti wandiende kuhange kunoitei.
Saka matambira sei danho iroro rehurumende sesangano rePTUZ?
Chokwadi ndechekuti hurumende iri kuda kushandisa zvese zvainogona zvekutyisidzira, zvechimhukutira, zvechigorira, zvekuda kuti vanhu vanzi ngavadzokere kubasa. Asi chiripo kandechekuti nyango kandityisidzira kuti enda kuhange, ndichikutaura kuti mari yaunondipa inoperera panotoni. Nyango vati uchandinyora zita kana ukanyora zita racho kana padombo kana pamusoro peguva, hapana chawaita nepamusoro pekuti pawanyora zita hapana basa. Tikukutaura kuti mari yaurikutipa haisviki kwauda kuti tiende. Gadzirisa pati kuti tiye pemari apa woona kuti hatiendere kwauda kuti tiende.
Matanho apa hamuchatorawo pamusoro penyaya iyoyi?
Chiripo ndechekuti kune matare. Matare anotonga nyaya. Ende kana vachinge vatora danho rekuti vanoda kudzinga vanhu vedu, tichaendawo kumatare. Nekuti chiripo ndechekuti takuda kuti dare riprove kuti kana iwe ukandipa mari isingakwani, nekuti panonzi pachirungu panotori nemapresidents, kuti ukanga waita chinhu chekuti mushandi wako watadza kumupa zvinoita kuti adeliver the outcomes dzinodiwa, unomudzinga pabasa here? Nekuti ari kutaura kuti ndigadzirisire wapo. Nekuti murayiridzi ari kungotaura kuti ndiitewo kuti ndikwanise kuendesa mwana wangu kuchikoro, ndiitewo kuti ndikwanise kuti pandinodzidzisa pacho mwana wangu adzidze, ndiitewo kuti ndikwanise kutenga zvekupfeka, chekudya, nekuti ndikwanise kurenda, ndikwanise kubhadhara magetsi ari kukwira everyday, zina rai kukwira, peturu yakwira, zvese zviri kudhura. Moti imimi ticha yatakupa iyo ndiyo, nekuti tisu vari kutonga nyika tichitakarwa hondo. Hondo yepairwiwa handiyairwiwa tichiona, tichiziva kuti tiri kusunungurwa kubva kuvadzvanyiriri. Saka ndozviripoka, tabvisa vadzvanyiriri, toriplace here vadzvanyiriri vechichena nevadzvanyiriri vechitema. Ngavateerere zvitemo zvatiri kutaura Zimbabwe ndeyedu tese.
Makamira papi paiyo ofa yaiswa nehurumende $18,000?
Agara tinotaura nyaya iyi kuti hurumende ngaisataure nevanhu vanovhima ichida kutaura nenyaya yevanhu vanoraura hove. Kana ichida kudhira nevanhu vanoraura hove, ngaidedze vanoraura hove yotaura navo. Nekuti chiri pachena izvino ndechekuti hurumende iri kunegoshesa nevanhu vasiri varayiridzi. Ngavataure nesu nevarayiridzi vese tigadzirise problemu yekuedyukeshen.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamajongwe. Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tirikutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Ya, 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 ya
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. VaJoe Biden vanokunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vaBiden vane mutoro mukuru wokugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa navaDonald Trump mumakore avo mana vari mutungamiri weAmerica. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vaKennedy Dina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.